Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo uchivabvu 3 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi
panguva yatinayo yekuti vanhu vanenge vakanzi ngavagare kudzimba zvinenge zvakakosha kuti tiongorore vanhu vese anenge abatwa aine chirwere chekorona tinofanira kuzoona zvakare kuti munhu yeye ndevapi vanhu vaanogara navo vanhu vese ivavo muchirungu vatingati macontact vanofanira kuti vagoongororwa
vanhu vakawanda vanoramba vachibatwa nechirwere checoronavirus muAfrica asi vamwe vavo vachipora
takachirarama nepema tinogara nevabatsiri vedu problem yatinayo ndeyechikafu nekuti hatichakwanisi kuenda kumasiri kunotsvaga chikafu sezvatakanga tichiita nenyaya zvakare matoilets because takuti tibhadhare matoilets 5 rand iyo 5 rand yacho hatikwanisi kuibhadhara
zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvotarisirwa kudzoka munyika kutanga nemusi wechitatu
Ndiko zvinoti ane vakadzi vavawo maeditor, masenior producer, mastation manager vamadzimai zvokuti kana idiri kuenda ichidi ichienzaniswa mbichana mbichana.
Nhasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekutorwa kwenhau zvakasununguka kana kuti World Press Freedom Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru weAfrican Centers for Disease Control and Prevention, Dr. John Nkengasong, vanoti wandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, unogona kunge wakawandisa pane huri kutaurwa nenyaya yekuti nyika dzakawanda dziri kukundikana kuvheneka vanhu vadzo kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Vanoti Africa ine vanhu bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 billion asi pavanhu ava vaongororwa utachiona kusvika pari zvino havasvike zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000. Bazi rezveutano muZimbabwe rinoti ravheneka utachiona kuvanhu vanodarika zviuru gumi nemazana manomwe kana kuti 10,700 chete kusvika pari zvino. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu uhwu huri pasi zvikuru. Munyori bazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanyora padande mutande ravo retwitter kuti hurumende ine urongwa hwekuzonovheneka vanhu kumabasa ichishanda nemasangano akazvimirira oga. Vanotiwo pane zvipatara zvakawanda zvichapiwa mvumo yekuvheneka utachiona uhwu kuvashandi ava kusanganisira zvemachechi. Kusvika pari zvino vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vanosvika 30 nevana vashaya vari vana uye vapora vari vashanu. Nyaya yekuti munhu aporawo here inoda zvakare kuvhenekwa kwemurwere kuona kuti ave nani here asi izviri kunetsawo kuita kunyika dzakawanda dzemuAfrica nekuti hadzina zvikwanisiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi tikavabvunza kuti kana munhu achinzi apora anenge aita sei.
Zvakakosha zvikurusa chaizvo kuti vanhu vakawanda vaongororwe kuti vane chirwere cheCovid here kunyanya takatarisana nemutongo wakapuwa welockdown. Nekuti zvirwere zvakaita secoronavirus zvirwere zvinotapuriranwa kubva kumunhu mumwe chete zvienda kune mumwe munhu. Saka panguva yatinayo yekuti vanhu vanenge vakanzi ngavagare mudzimba ngavasaende kumabasa zvinenge zvakakosha kuti tiongorore vanhu vese kuti vane chirwere here anenge abatwa aine chirwere checorona. Tinofanira kuzoona zvakare kuti munhu yeye akambenge afamba achienda kupinde vapi vanhu vaanogara navo akamboenda here kuchitoro kuchipatara here vanhu vese ivavo muchirungu vatingati macontacts vanofanira kuti vagoongororwa zvakare.
Sei kuita izozo kwa kakosha.
Ndiko kuti chete tikwanise kurwisana nedenda iri. Nekuti nguva iyo yatinayo inotipa mukana wekuwana vanhu vese vane chirwere. Tova tsaura mune vazhinji. Kuitira kuti chirwere chisarambe chichifamba nekuti chirwere chinotapuriranwa chinoita kuti chirwere chirambe chichitekeshera inyaya yekuti vanhu vanenge vachisangana vachitapurira kune vamwe saka tikange tabata vana acho tinenge tauda kuti vasatapurire vamwe saka ndosaka vachizoitwa paya inonzi isolation kana kuti vanoitwa kutsaurwa mune vamwe saka pari zvino zvinenge zvakanyanya kukoshesa kuti hurumende iite zvese zvavanokwanisa kuti vakwanise kuongorora vanhu vakati wandei kuti tirwisane nedenda iri nenguva shoma inotevera.
Asi chii chiri kupa kuti dzihurumende dzakawanda dzikundikane kuita izvozvo zvekuona kuti vanhu vakawanda vavhenekwa?
Dambudziko guru riripo pari zvino nenyaya yekutesta vanhu for coronavirus kunyika zhinji inyaya yekuti kutanga chirwere ichi chirwere chitsva saka zvinotestisa zvakatofanira kuti zvigadzirwe patsva uyezve chepiri test iri kuitwa kutesta coronavirus itest inodhura maningi zvekuti nekuda kwemutengo wacho haizokwanisi kutesta munhu wese saka ndosaka tiri muchiona hurumende zhinji dziri kuisa simba radzo kutesta vanhu vanenge vachifungidzirwa kunzi vari panjodzi chekunge vakabata chirwere ichi.
Muungapa here muenzaniso wevanhu vanganzi vari panjodzi yakanyanyisa kubva kuchirwere checoronavirus ichi?
Vanenge vari vashandi muzvipatara vana chiremba vana mukoti vatikwe gurei nevanenge vachinzi vakasangana nevanhu vabatwa vaine chirwere ndiro donzvo riripo iroro nekuda kwekuti test iyi inodhura maningi haikwanisi kuzoti tibva tatesta munhu wese zvake munyika.
Chiremba Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain. Mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezviviri kana kuti 42,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica uye vashaya vanosvika churu nemazana manomwe nemakumi mashanu nemana 1,754 vapora vanosvika zviuru gumi nezvina nezana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 14,152 pasi rose vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni matatu nemazana mana 3.4 million vafa vakawanda vacho vari vemuAmerica vachidarika mazana maviri ezviuru nemakumi mana nemana kana kuti 244,000. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kugara muSouth Africa vanyoresa kumuzinda wavo vachiti vanoda rubatsiro. Pavanhu ava vanodarika zviuru zviviri zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 2,191 vati vanoda kudzokera kumusha. Vamwe vanodarika zviuru zvitatu vachiti vanoda rubatsiro rwezvekudya. Chikwata chekutanga chiri kutarisirwa kudzoserwa kumusha musi wechitatu kana muzinda uyu wawirirana nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa. Mutoreri wenhau More Blessing Njoma anotipa nyaya inotevera.
Vadhamadziripi vati hapana rubatsiro rwemari yekufambisa ruchapiwa vanhu ava nehurumende yeZimbabwe sezvo naiyo yakaomerwa. Asi vati vanenge vashayisisa vanogona kuzobatsirwa asi izvi zvinotora nguva yakareba. Vati havo chavanogona kubatsira vari kuda kudzokera ava kutsvaga mabhazi anovatakura kuenda kuZimbabwe asi vachizvibhadharira mari inosvika mazana matanhatu emaranzi. Panyaya yechikafu vati vachaedza kuendesa mazita evanhu kumasangano anobatsira nechikafu uye kutsvagawo chimwe chikafu. Asi sechisungo chitsva chehurumende vanhu ava pavanosvika muZimbabwe vanotarisira kumbogariswa munzvimbo dzakatarwa nehurumende vachivhenekwa kuti havana chirwere checoronavirus here vasati vabvumidzwa kusangana nevamwe vanhu munyika. VaLazarus Chinara avo vasingaoni uyewo irarama nekupemha muJohannesburg vanoti pavari kugara nezvimwe zvizarwa zveZimbabwe zvinosvika mazana maviri nemakumi matatu hapachagarike.
Tivanhu
vagare mara veku Zimbabwe tanga tichirarama nepema uyezve tinogara nevabatsiri vedu. Problem yatinayo ndeyechikafu nekuti hatichakwanisi kuenda kumatsiri kunotsvaga chikafu sezvatakanga tichiita. Nenyaya zvakare matoilets, because takuti tichibhadhare matoilets 5 rand, iyo 5 rand yacho hatikwanisi kuibhadhara.
Vachinhara vaenderera mberi vachiti hurumende yeZimbabwe yaomesera mhuri yavo zvikuru vakaremara sezvo vasina mari dzinodiwa pakubhadhara mabhazi kuti vadzokere kumusha. Vati zvino hazvina kumira zvakanaka zvachose kwavari nevamwe vavo. Muzare tanyaradzwa masamba vanobva kukadoma vachishanda kuDorens mudunhu reWestern Cape vanoti ivo nevamwe vavo vave kuda kudzokera kumusha.
Tatambura kuno ngachikumuro wedu kuti tikwanise kuvhuruma bhodha tiende kumba. Mabasanga tichishanda kushanda masizini wega, saka basa redu rakapera pari zvino takagara. Pakatangawo lockdown yemuno apo ndokuva mapapera mabasa edu. Tinotanga November, April tichipedza tichienda kudzimba. Saka patakatomiswa nelockdown imwe kuti tiedzokera kudzimba. Asi manje izvo zvimari zvemarenzi dziri kudiwa, vanokumba vanenge vachidawo chikafu. Zvese zvangomira izvi manje kuno kwachasashandi kuno kutakagara uku kumbowo futi vanhu vari kuda mari. Saka pakai nyangwe vakatipaidu mazuva ekungoti tikwanise kuti vanhu vavezimbabwe vabude. Tachimukumbira kuti titore izvozvo.
Kunyangwe muSouth Africa muine zvizarwa zveZimbabwe zvakawanda, vahama dziripi vanoti hapana kana chizarwa cheZimbabwe chimwe chete zvacho chatichafa kana kubatwa chine chirwere cheCovid-19, icho chabata zvizarwa zveSouth Africa zvinodarika zviuru zvitanhatu uye kuuraya zana nemakumi maviri nevatatu. Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa vaNelson Kwete havana kukwanisa kupindura mibvunzo ya Baku Studio 7. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Nasi nyika dzepasi rose dziri kucherechedza zuva rekutorwa kwenhau zvakasununguka kana kuti World Press Freedom Day. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa gore roga roga kutanga muna 1993 nesangano reUnited Nations kuburikidza nebazi raro reUNESCO. Asi gore rino munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti basa revatori venhau rakanyanya kukosha pasi rino sezvo nyika dzakawanda dziri kurwisa chirwere checoronavirus. VaGuterres vanoti kurwisa chirwere ichi kunoda mashoko echokwadi sezvo vamwe vave kuparidza manyepo. Dingindira regore rino rakanangana nekuti vatori venhau vashande vasingatye kana kurerekera divi. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Gore rino sangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO rakasarudza dingindira rakanangana nekuburitswa kwenhau pasina kutya kana kurerekera divi. Mukuru wesangano iri muzvare Audrey Azoulay vanoti zvakakosha kuti basa renhau riitwe pasina kupindira kweve zvematongerwo enyika kana vemabhizimisi sezvo kuchikanganisa basa iri. Chipangamazano musangano reHuman Rights Watch uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti makore makumi mana nyika yawana kuzvitonga, hurumende ichine basa guru mukusimudzira kodzero dzine chekuita nekutapwa kwenhau kana kufambiswa kwemashoko.
Nyaya yekuti panyaya dzepasi rose Zimbabwe inenge ichionekwa iri kumanumber 127 pamedia freedom index zvinongoreva kuti iri kutambira kumuswe panyaya dzekodzero dzevatapi venhau.
Gweta vaChris Mike vanozivikanwa zvikuru mukurwira kodzero dzevatapi venhau vanoti kuvimbisa kwehurumende kuvandudza mitemo ine chekuita nenhau chinhu chakanaka zvikuru, asi hurumende iri kunonoka kuita izvi.
Mitemo inoenderana nekutapwa kwenhau haina kunyatsomira zvakanaka. Kunyange hurumende yakati iri kuda kuvandudza mitemo yakaita seaipa, chirongwa ichocho chiri kuita sekuti nonokei.
Mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, kurukota rezvekufambiswa kwemashoko munyika, amai Monica Mtsvangwa vanoti hurumende yakazvipira kuzadzikisa zviga zveUnited Nations zvekuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vanoti hurumende iri kutora matanho ekuona kuti vatori venhau vashanda vakasununguka ichivandudza mitemo yakaita seaipa neposa. Asi vanoti vatori venhau vacho vanofanirwawo kuita basa nemazvo vasingawedzeredze. Vatiwo basa revatori venhau rakakosha zvikuru munguva ino yekurwisa coronavirus sezvo pachidiwa nhau dzechokwadi dzinobatsira vanhu. Asimukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radios, ZACRAS, Muzvare Vivian Marara, vanoti pose panoshungurudzwa vatapiwe nhau, vachiita basa ravo, hurumende inofanirwa kubuda pachena ichishora izvi uye kutora matanho akasimba. Muzvare Marara vanotiwo kunyange hazvo zvakatora nguva, chinhu chinofadza kuti munyika mave kuzove nenhepfenyuro dzemunharaunda, vachitiwo nhepfenyuro dzakadai dzakakosha kunyanya panguva ino yechirwere checoronavirus.
Chivimbo chedu chaiva chekuti dai zvese izvi zvakakwanisa kuitika kudhara, pari zvino patine nyaya yeCovid-19 vanhu vaikwanisa kuwana nhau, especially vari kumaruwa nedzimwe nzvimbo dzisingakwanisi kuwana masaisai.
Vakambove mutapi wenhau uye vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vaKindness Baradza vanobvuma kuti Zimbabwe yange yakasaririra kumashure pane dzimwe nyika kunyanya munyaya dzekutepfenyura.
Hatingaite mitemo inoita kuti upenyu hwedu hutambudzike. Saka ndo zvakati president wedu akati handichazvida izvozvo, gadzirai mitemo yakanaka inoita kuti vatori venhau vaite zvakanaka. Hurumende iri kutevedzera zvamuri kuda imi vatori venhau, ndo zviri kuda hurumende.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti vatori venhau muZimbabwe vachiri kumbunyikidzwa zvakanyanya.
Masvondo apera iwaya majournalists mazhinji anga achinzima essential service akambomudzika kufamba muno muZimbabwe. Takaona vatapi venhau veZBC chete ndo vanga ngondo essential service, asi vamwe vese vanokavha mapepa akazvimiriro nedzimwe nhepfenyuro dzakazvimiriro zvadzo vainzi havasi essential services. Saka iyoyo discrimination tinoona kuti inoratidza kuti muno muZimbabwe tichiri kurekisa maerera nekunyatsocherechedza zuva iri.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect, amai Abigail Gamanya, vanoti nyaya yekuchengetedzeka kwevatapi venhau kunyanya panguva ino yechirwere checoronavirus chinhu chakakoshawo zvikuru.
Tinoona kuti vazhinji vedu hatisati tavane zvipfeko zviya zvakasungirwa nemutemo kuti tinge tiinazvo zvatinoti protective gear, nokuti maripota aya ari kukavha nhauidzi vanofanira futi kunge vari muvanhu vachitsvaga nhauidzi kana kunzwa nhau dzakadai kuvanhu, asi vanenge vasina chiruchengetedzo pamusoro pevhairasi iyi.
Amai Gamanya vanotiwo pachine rwendo rurefu panyaya dzekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume mumabasa ekutapwa kwenhau, asi vanoti vari kufara kuti zvinhu zviri kushanduka sezvo makambani ane chekuita nekutapa nhau akawanda munyika ave nemitemo inokurudzira kuenzaniswa kwemikana uku. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kunzvimbo inogara vatungamiri venyika kana vachida kumbofurwawo nemhepo yeCamp David kuMaryland, apo matunhu akawanda munyika yavo nemamwe pasi rose ave kugadzirira kutanga kuvhura mabhizimisi anga avharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Asi kunyangwe mabhizimisi aya ave kuda kutanga kuvhurwa, uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira zvakanyanya munyika dzakaita seBelgium, Russia nePakistan. Vamwe muAmerica vari kuratidzira kuti mabhizimisi avhurwe kunyange hazvo nyanzvi nyaya dzezveutano dziri kuti panofanira kungwarirwa. Asi vaTrump vanoti vari kuda kuti mabhizimisi atange kushanda, vachiti vanowirirana nevamwe vari kuratidzira. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reLowfield Media Trust vaPassmore Ndlovu, tichikurukura nezvezuva reWorld Press Freedom Day iro rakanangana nekucherechedza mabasa anoitwa nevatapi venhau pasi rose. Zuva iri riri kucherechedzwa gore rino pasi pedingindira rinoti Journalism Without Fear or Favor. Vandlovu, ndinomugamuchirai muchirongwa. Tiudzeiwo maondo renyu pamusoro pezvezuva reWorld Press Freedom Day.
tinotenda zvikuru nekuva neni muchirongwa zuva ranasi. Mukoma Mike, ndingati takatarisa isusu zuva reWorld Press Freedom Day, izuva rekuti tinotarisa kodzero dzemasangano anoita nezvenhau kana kuti ivo vatori venhau kuti vakasununguka zvakadini mubasa ravanoita. Zvekare ndikati izuva ratinonzvera kuti isusu senyika tiri papi takatarisa tingati isusu freedom of expression takarerekera ikoko kumasangano anoita nezvekutorwa kwenhau.
Nemaundirenyu vechidiki vari kuwana mikana here munyika kuva vatapi venhau?
Okay, takatarisa vechidiki ndingati nini mikana vari kuiwana chose kuti vavewo vatapi venhau ivo pachezvavo. Tikatarisa kuti nyika pari zvino tine makorichi akati kuti anopa zvidzidzo izvozvo zvokuti vadzidzire kuva vatori venhau. Tichitarisa zvekare isusu kuti vechidiki vari kukwanisa zvekare kushandisa ndingati madandemutande avakwaya vana social media kuti vave vatapi venhau pachezvavo ivo, kuti vange vachifambisa mashoko akasiyana siyana. Naizvozvo ndingati aiwa tiri kukwanisa kuti tiwane mikana yekuva vatapi venhau pachezvedu.
Tiudzeiwo maundiro enyu pamusoro pematanho ari kutorwa nevechidiki vave kushandisa dandemutande resocial media mukufambisa nhau.
Takatarisa dande mutande resocial media, tinoona isusu kuti vechidiki vane mikana mikurusa yekusimukira munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko. Tinoona isusu kuti vakawanda vava kutanga ivo mabusinesses avo. Takatarisa tingati isusu online media kuti pane vakawanda vekuti vanokwanisa kutanga masangano avo ekutepfenyura pamhepo. Ndikatora semuenzaniso inini, tine vanoita mapodcasts, tine vanoita isusu zveblogging, tine zvakare vanoita isusu malife videos pa social media ipapapa vachifambisa mashoko akasiyana siyana. Zvinova izvo zvinovasvitsa pandikati isusu pa spotlight kuti vange vachionekerawo, vange vachizivikanwa kuti aiwa ndozvavanoita.
Panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere checoronavirus, mungati basa revatapi venhau rakakosha here?
Ndingati nini, takatarisa chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19, vatori venhau ndoka pavane basa guru chairo kuti vange vachifambisa mashoko ruzivo rwakasiyana siyana kuruzhinji rwakasiyana siyana pasi rese, kubva pakuti todzivirira sei chirwere, kubva zvekare pakuti vape ruzivo kuti pari zvino zvakamira sei.
Aiwa, takunzai zvakanaka vandlovu. Petai hurukure yedu nekuti pamashoko enyu okupedzisira.
Zuva reWorld Press Freedom Day izuva rakakosha, izuva rakakoshera munhu wese. Takatarisa kuti izuva rinoita kuti senyika tisvike patinozvinzvera isusu kuti tiri papi. Takatarisa panyaya dzekodzero dzevatori venhau. Ndikati nepapfupi ndatenda zvikuru nekuva neni muchirongwa.
Aiwa, tinotenda vandlovu, mukuru wesangano reLowveld Media Trust nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe, tashuka kumakume chirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane ine musi wechipiri apo tichange tichibata nyaya yezviri kuitika pasi rose patinokurukura nezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection moineni Michael Hove, 8 to 9 PM panapa panhepfenyuro yestudio 7 Mure Zimbabwe, musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanisi kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu. Zvisinei, Mure Zimbabwe, tosangana pachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Vanoda kukurukura neni ndiripo pa social media, pa Twitter nepa Instagram @BigMike3BigMyke3 ndiyo username yangu. Aiwa, chinobhururuka chinomhara, Mhuri yeZimbabwe, nguva yangu ndiyo yadyanana. Ngatisanganei nemusi wechipiri anokuonekai ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Tichangokutarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, mapindiro esvondo nekupira Mwari kwanetse wavo nechirwere ichi. Nhasi tina Reverend Oliver Mandisodza, the Man of Valor, Purpose and Vision Men's Ministry, vatabvunza kuti vari kufambisa sei nyaya dzekupinda svondo nekugara vachitaurirana nevatendi vavo panguva ino.
Ndinotenda muranda washe. Chekutanga, isu se MVPV takanga tagara tanguri taita basa redu pa social media. Mushanda watachita zvashanduka, of course pane pataida kuti tisangane hatichakwanisa. Chechipiri, ndinoti takaita sekuti tanga tisina kugadzirira zvakarwadza zvikatibata, asi takadzidzawo zvakare kuti tinogona kunamata tiri mudzimba.
Saka sekereke, mafunga kuti munoenda mberi sei?
Sekereke takatanga nemamwe masangano andinoshanda nawo, takatanga kukurudzira nhengo dzedu kuti dzitambire zvanga zvarehwa nehurumende kuti pari zvino chimbomirai kuungana kuitira kurwisa denda recovid-19.
Makapa vatendi venyu kurudziro yekuti panyaya iyi?
Takatanga kubatsira kukurudzira nhengo dzekereke kuti zvechokwadi ngatiteedzere zvokutaurwa izvi, nekuti dambudziko tanga takutoriona kutanga tisina kufunga zvakanaka. Chechipiri, tikatangawo zvakare kufambisa mashoko ekukurudzira, nekuti dambudziko parakauya harangarine ukasha, vanhu vakafambisa mashoko anotyisa akawanda akavhundutsa vanhu. Saka rakava basa redu savatungamiri vemadzikereke, vafundisi, kuti aiwa ngatikudzei vanhu soko raMwari nemasoko anovapa kushinga. Saka muchidimbu ndiri kuti takanyanya kushandisa nzira dzekuti todi taakugadzira online cell group discussions, taakuita maconferences edu pa social media, tina Facebook, ma live streaming nezvimwe zvakadaro. Saka muchidimbu ndiri kuti isusu tiri kuedza nepatinogona kuti tipe kukurudziro kuhama neshamwari dzatinopinda nadzo, nevamwe vanenge vasina kwavari kuenda kuti wavane masoko ekurudzirwa nekusimbiswa.
Iko zvino mukatarisa mashandiro amuri kuita nevatendi venyu, pane mutsauko upi kubva pane zvamagara muchiita coronavirus isati yasvika?
Musiyano uripo mukuru chaizvo kana tichitarisa mashandiro atiri kuita. Kushanda mukereke hazvingorevi kuti tiri kungosangana badzi nekuungana nekunamata nekuparidza, asiwo tinewo zvimwe zvinhu zvinoita kuti basa rifambe zvakanaka. Zvoreva kuti patinenge tichironga tukiita misangano yedu, maconference calls, mazoom, maskype, maripost atiri kuwana ari kuratidza kuti vanhu vari kunamata zvechokwadi, vanhu vari kunzwisa kuti kune dambudziko ririko, vanhu vari kusenza nemwoyo wavo wese. Pane kugadzirirwa kuripo kwekuti kana dambudziko rapfuura ticharirama sei tichienda mberi.
Reverend Mandisodza, mashoko enyu ekupedzisira kuvatendi vateereri.
Izvo zvinhu zvakanaka izvozvo, ngazvirambe zvichiitwa kusvikira tenzi achitibatsira, nekuti kuna vamwe vachange vachikamhina vasingafambi zvakuvaremera vanoda kutariswawo. Saka vanhu vedu tingati vari very very alert and vigilant padambudziko irori kuti tichibatsirana tichienda mberi. Asi urongwa hwedu tokutenda kuti Mwari vanotiitira zvakanaka patinopera dambudziko iri, tichigadzirira kuzosimudzira patakasiyira nebasa rimwe rinenge ramuka, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndingati zviripo zvizhinji zviri kushanduka zvakanakawo zvotibatsira kuti tasemberi tichienda mberi kwatiri kuenda.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza, the Man of Valor, Purpose and Vision Men's Ministry, nemashoko avo avagovana nesu. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti morara zvakanaka uye muve nesvondo dzvene.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vane chirwere checoronavirus muAfrica hunonzi hunogona kunge hwakawanda zvikuru, sezvo nyika dzakawanda dziri kutatarika kuvheneka vanhu. nasi Zimbabwe yabatana nidzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza 6 p.m. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.